Kurgidzana kweZimbabwe neRussia kunofana kuunza budiro kunyika yeZimbabwe. Pane zveupfumi hwenyika nekugara kwavanhu kuti tiwane upenyu hwakanaka. Asi ndichitarisa inini Zimbabwe neRussia kurgidzana kwadzaita kubva 1980 kusvikira nhasi, handina chinhu chikuru chandingati. Upfumi hweZimbabwe nerudzi rweZimbabwe hwakabetserekana nekurgidzana nenyika yeRussia.
Ko sei zvichidaro, nekuti katakambonzwa hurumende ichiti yaita chibvumirano nemakambani ekuRussia kuGreat Dyke uko kuti kutange kucherwa zviwanikwa, tozonzwa zvekuti hazvina kuzonyatsofamba zvakanaka. Munoona sei kudyidzana panyaya dzakadai?
Masvondo aperawo ndakaverenga nyayo kuti Great Dyke Investment iyo yaifanirwa kuti ichere migodhi yakatopozomoka ikapfugama. Asi iko zvino zvatiri kukurukura kudai, hapana chati chavapo.
Nyaya yeZimbabwe yekutsigira Russia pahondo yekuUkraine,
muono wangu ndewekuti kutsigira ikoko handi kwako, nekuti hatisati tanyatsakunzwa iko zvino kuti Zimbabwe yakatsiudza here Russia pakupwanya kuwirirana kwapasi rino kunoitwa nemudariro yedzinyika rinonzi United Nations bazi reSecurity Council. Kuti iyo Russia iri mbiri yeSecurity Council yakaenda ikanopfambanyura nyaya yokuti kana paita bope pakati penyika mbiri, hapafaniri kuitwa hondo yezvombo zvokurwisana zvinoparadza vanhu upenyu nefuma nemhuka. Panofanira kuti bope rikaitika rigadziriswe nehurukuro.